Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 9/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yazivisa kuti vaKembo Mohadi vachatungamirira chikwata chichasimuka nhasi kunotora mutumbi wavaRobert Mugabe kuSingapore. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinonyadzisa kuti vaMugabe vakafira kuzvipatara zvekunze kwenyika ivo vakatora nyika iine mabazi ine bazi rezveutano rakasimba kupfuura dzimwe nyika dzose muAfrica. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muchumbi wevaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya nechishanu chapfuura kuSingapore unotarisirwa kusvika munyika nemusi wechitatu svondo rino. Mashoko atiri kutambira anoti ndege yasvika muHarare kuzotora vakuru vehurumende pamwe chete nehama dzavaMugabe kuenda navo kuSingapore kunotora muchakabvu. Bepanhau reHerald rinoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi nhasi vachatungamirira chikwata chevanhu vehurumende pamwe chete nehama dzababa naamai Mugabe kuenda kuSingapore kunotora mutumbi wavaMugabe. Mutevedzeri wemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare ramakurukota vaGeorge Charamba nezuro vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vaMugabe vari kutarisirwa kuzoradzikwa kumarinda yemagamba enyika kuNational Heroes Acre muHarare nemusi wesvondo. Vacharamba vakarambawo mashoko ekuti pane kupesana pakati pehurumende nemhuri yekwaMugabe pamusoro pekuti voigwa kupi. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzu.
Pane nyaya dzokuchengetedzwa kwomunhu inyaya dzinobvunzwa vobwo kana kuti varidzi vomunhu. Zvino vamwe vanoti vamwe vachiti aiwa izvozvo musabata izvozvo. Kana manga muri munhu anoda kunyatsonzwisisa munobata vemhuri ndovangakuudzai chokwadi kuti chii chiri kuitika. Iye muchiti ningi wokwava Mugabe ati then uyowo ningi ati iye ati ndozvisida kuzokurwa kuti ati kudii. But zvisinei hazvo nomubvudzi wenyu chiripo ndechekuti mhomho yose yeZimbabwe inoziva kuti vaMugabe vakaita basa guru rinotyisa raita kuti nyika ino nhasi inzi Zimbabwe. VaMugabe ndovakatipa zvivindi zvokuti tinokwanisa kufesana navarungu face to face pound for pound tichidimanda maresources edu. Ndosaka muchiona nyika dzokumadokero dzisingavadi nokuti munhu airwirwa ganda dema.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvino mubato reZANU-PF riri kutonga pari zvino, munoona here imi paine kudhonza pamwe munyaya yekugadzwa kwavaMugabe segamba renyika?
Ndizvozvo, hakuna munhu angari muzipu racombatenti, hakuna munhu angari muzanu racombatenti, hakuna munhu anga ari chimbwido, angari mujibha, anga ari munhu kumaruzevha aibikira magandanga asingazi kuti munhu anonzi Mugabe ndiani. Ende naizvozvo zvinhu zvinotarisirwa nemhomho yose inyika kuti aiwa gamba redu ratisiya, naizvozvo rofanira kuremekedzwa. Ende naizvozvo zvevanhu vanofanira kunge vachishanda pamwe chete kuona kuti vachengetedza gamba ravo netsika dzedu dzechivanhu netsika dzino urukudzo rwokuti zvesvo mutungamiriri wedu waenda.
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira churumanzu vari parunare kuVictoria Falls nestudio 7 asi pane vamwe vo vanoti zvido zvehurumende zvinofanirwa kuteererwa sezvo vamugabe vange vari munhu mukuru tabatavo vanongorora zvematongero enyika vakazvimiririra vatapuwa kapurura avo vanoti zvematongero enyika hazvina ushamwari hunoenda kure kana vanhu vasingawirirani mukufunga nezviito
Kushaiko kwa Mugabe inyaya inogona kunge kurwadza vanhu vakawanda sezvo paita rufu munhu wese anotambudzika nekushaika kwemunhu asi zvinopawo vanhu mukana wekubvunza kuti mabasa emunhu ashaya anga akamira sei
inimi munoona kuti mabasa avo anga akamira sei
vamugabe vakaita gamba vachibva kuindependence vachisunungura Zimbabwe nevamwe vavo vakapembedzwa vakafadza vanhu vakasununguka vanhu vakafara vakavatambira nemaoko maviri asi mukupera kwemakore atingangoti 37 hatazobvayo zvinhu zvakatanga kuenda nepamwe zvichireva kuti vakazokanganwa gwara ravo rekuti vachinyatsoita zvinodawo vanhu kuti vakwanise kuwanawo zvavaikwanisa kuwana mulife muupenyu hwavo zvinosanganisira mabasa kugara zvakanaka nezvimwewo zvakawanda wanda iye zvino tinoona vazofira kuchipatara chekunze kwenyika zvinove zvinhu zvinonyadzisa munhu anga apuwa ikonomi yakasimba zvakadaro zowanikwa uchingoenda kuzvipatara zvevamwe kunze kwokuti uvakise zvako zvimwewo zvinhu zvinonyadzisa kusanganisirawo nezvimwewo zvinhu zvakawanda wanda zvinoti migwagwa yapera zvipatara zvapera zvikoro zvaora hapana changa chichafamba vanhu vanga vachingorohwa vachingonzi vavhotere musangano nezvinhu zvakadaro daro asi kuvaka nyika chaiko panga pasisim
kana makatarisa zvakare madziro avakaita pahutongi nezviri kuitika iko zvinezvi pane chamunoona chinoita sekuti chingaremera vari kutonga iko zvinezvi kana kuti mhuri yokwamugabe
chandoona pari zvino ndechekuti vakavabvisa pagaro vacho ivavo ndo vanenge vakutotungamirira kuvachema rinogona kunge ringori yekungoti vari kungovharavharawo zvavo nokuti vanhu vanozobvunza kuti koma akuchemei ndimi akavabvisa ivo vari kuti vakafawo nestress yekukanganiswa nekubviswa pachigaro saka ndimi muri kuvachema kudarika munhu wese muri pachokwadi here pakuchema kwamaita asi pakuvabvisa pa vazhinji vari kuvatendawo kuti vakatibvisirawo mutoro nokuti zvanga zvaakunetsa kuti nyika inenge yanga yakuvaremera vanga vasitaziva kuti voita sei nari yanga yorema ikonomi yanga ichifa zvipatara zvichifa zvinowo zvinhu zviri kutarisa vanhu kuti taingorohwa achimanikidzwa kuenda kumusangano asi nyika yanga isingavako saka vanhu vari kutarisa pari pavese kuti iye zvino nyika azenge aitorerwa vakazenge vaitorerwa vaitadza kuitonga zvinowo zvinhu zvizvo zvakanyadzisawo zvakare
zvido zvehurumende kana kuti zvebato ravo rezanupf nezvido zvemhuri munoona sekuti pangava nokunetsana repapapa vanofanira kuenda mberi apa ndavapi mhuri here kana kuti bato ravo
ngavateedze bato nokuti vese vanhu vavaimanikidzira kuti vaende kuna kunovigwa kuiroteka vaishandisa gwara remusangano saka izvino hatingawanikwe tochimboti fambai nekokwi maakufambawo nekoko teedzai zvamakasiya magadzirisa kana mamati munhu anenge ashayikwa nenzira idzovigiroko muzinda wemagamba kuiroseka ngavangoenda kuiroseka unovigwa nevamwe vavo ndo vakatanga mushauyi saka ngavanovigwawo ikoko varatidze kuti ndozvanga zviripo vamwe vose vakararako pamwe vamwe vanga vasingade vamwe vaida vadii kungoendawo kwakaenda vamwe kwavakatumira vamwe ikoko
imimi kana makatarisa nyaya iyoyi munoona sekuti pane chakaipa here chokuti munhu wakavabisa pachinzvimbo ave iye anomira mberi kwevanhu achirumbidza munhu waakabisa pachinzvimbo
apa ndotoona kuti ndo aya anonzi matongerwo enyika ndogona kukutsika ndogona kukutsika ndokuti sori pane vanhu asi ndatokutsika zvinorwadza ndozvavari kuita naipapa kuti pamberi peafrica yose vanowanikwa vari vanhu vanofara nekuregerera nekuda kuratidza mufananidzo wokuti vanga vachiwirirana uyezve kuuya kuchaita vakuru vedzimwe nyika dzeafrica kuzochema munhu uyu vese vachange vachingoti hatiri pamwe chete asi chokwadi vamwe vanochizivawo kuti iye mukuru ari kuchema uyu akatobviswawo kane chisimba kunzi watadza kuitonga akandobva abviswa saka vanozivana vanhu ava hanzi matoti haagerani saka vanozivana saka zvinongonzi dzimwe nguva dzevanhu hadzipindirwe nokuti iye zvino vanga vachimborwadzisana iye zvino vaakuchemana
vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vakapwa kapurura vari parunare kuPortland kuOregon neStudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 achitipa nhoroondo yeupenyu hwavamugabe iyo yakaunganidzwa navatemba hove.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashaya nemusi wechishanu mangwanani kuchipatara cheGlen Eagles Hospital kuSingapore. VaMugabe vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu.
VaMugabe vakaberekwa kwaKutama munharaunda yekwaZvimba musi wa21 kukadzi 1924 semumwe wevana vashanu vemuchakabvubona navaConstantine Gabriel Mugabe Matibiri. Mukuru mumhuri yavo anga ari Michael achiteverwa naRaphael Sabina. Kuchizouya ivo Robert Bridget ari chigumisirwa. Pavakanga vachiri mwana mudiki, baba vavo vaiita basa rekuveza. Vakaenda kuBulawayo vachinotsvaga basa. Vari kuBulawayo, baba vava Mugabe vakanorora mumwe mudzimai wechipiri, vakaita vana vatatu, Albert, David naRegina. Munguva iyi amai vava Mugabe avo vaive mudzidzisi vakasara vachirera vaMugabe nevamwe vana vari vega. Muna 1955 vaMugabe vakaenda kuZambia, ichanzi Northern Rhodesia, uko vakanodzidzisa kwemakore mana paChilimbana Training College. Mushure mezvo vaMugabe vakaenda kuGhana, uko ndiko kwavakasangana nemudzimai wavo wekutanga amai Sally Heffron. Vakazochata muna 1961. Muna 1963 vaMugabe nevamwe vavo vakaita pfungwa dzakasiyana vakatanga bato idzva reZimbabwe African National Union ZANU richitungamirwa naReverend Abaningi Sithole. Mugore iroro vaMugabe vakasungwa nemhosva yekukuchidzira mhirizhonga vakavharirwa kwemakore anopfuura gumi. Vakasungwa kudaro mugore ra 1974 vaMugabe vanonzi vakatungamira mukubviswa kwaReverend Sithole semutungamiri weZANU. Mugore iroro mutungamiri wehurumende yeRhodesia vaIan Douglas Smith vakabvumidza vaMugabe kuti vaburiswe muJerry kuitira kuti vapinde mumusangano kuLusaka kuZambia. Pane kuungana kumusangano vaMugabe vachiperekedzwa navaEdgar Tekere vachibatsirwa naIshe Rekaita Ngwena vakaenda kuMozambique kunobatana nemauto eZANLA. VaMugabe vakakunda musarudzo dzekuumba hurumende yekutanga yeveruzhinji muZimbabwe dzakaitwa muna 1980. Kubva muna ndira 1983 kwakaita hondo yekurwisa madissidents kumatebeleland nekuMidlands. Hurumende yeZANU PF yakapomera vanhu vemumatunhu aya mhosva yekuchengeta madissidents. Hondo iyi yakazivikanwa nezita rekuti guku rahundi. Vanhu vanofungidzirwa kusvika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa ne5th Brigade. Senzira yekumisa kurwisana vaMugabe navaNkomo vakanyorerana chibvumirano cheZimbabwe Unity Accord muna 1987 icho chakaona vaNkomo vachiitwa mumwe wevatevedzeri vaMugabe avo vakange vave mutungamiri wenyika. VaMugabe vakarasikirwa nemudzimai wavo wekutanga amai Sally Heffron Mugabe avo vakashaya muna ndira 1992. Amai Sally Mugabe vasati vashaya, vaMugabe vakanga vatoroora pachivanhu mukadzi wechipiri muzvare Grace Marufu, uyo akamboroorwa nemuuto Stanley Gororeza vane mwana mukomana Russell Gororeza. VaMugabe naGrace vakava nevana vaviri, Bona naRobert Jr. vakaberekwa amai Sally Mugabe vasati vashaya. Kusazvibata kwavaMugabe kwakakonzera dambudziko muchechi mavo, asi vakazochatiswa nemushakabvu Archbishop Patrick Chakaipa. VaMugabe avo vainge vagara vakatandavara zvavo munyaya dzezvematongerwo enyika vakazoona kuti zvinhu zviri kuvaipira mushure mekunge bato reMDC raumbwa muna 1999. Sarudzo yemutungamiri wenyika yakazoitwa muna 2002, asi vakawanda vanobvumirana kuti vaMugabe vakakundwa musarudzo iyi navaMorgan Tsvangirai veMDC. VaMugabe vacharangarirwa kwenguva yakareba pamusana pezvinhu zvavakaita, zvimwe zvakanaka, zvimwe zvakaipa.
vaMugabe vasiya mudzimai amai Grace Mugabe vana vatatu Bona Mugabe Chikore Robert Mugabe na Chatunga Bilamaine Mugabe
Norondo yava Mugabe yakaunganidzwa na vatemba hove maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington DC.
Chombo tarisa zviruma pepanau anasi. Mu Newsday, Zimbabwe People's Revolutionary Army Veterans Association inoti va Robert Mugabe vakasiya nyaya dzakaita sekukura hundi dzisina kugadziriswa ichikurudzirawo kuti hurumende ibudise pachena zvese zvakaitika pakukura hundi. Mudaily News mune nyaya inoti mitengo yeupfu neflower ingangokwidzwa mushure mehurumende yapamidzira mitengo yechibage negorosi izvondo rapfuura. Chronicle rinoti chikwata chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vakembo Mohadi chichasimuka nhasi pamwe chete nehama dzavamugabe nemudzimai wavo chakananga kuSingapore kunounza mutumbi wavamugabe kuZimbabwe. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi pa Studio 7 ini ndinoitwa AKE ndiri pa Jobek up. Ndinorwadziwa zvikuru nevanhu vanoramba vachirumbidza rumbidza zvinhu zvakaipa isusu tiri kuno kuSouth Africa kuti chiurava vanhu vachiurava kunge huku kudai nenhau dzaana vamugabe wa zvavakaitana naMnangagwa vari kuramba vachitambudza tambudza vanhu. Saka vanhu vanoramba vachivarumbidza rumbidza vachitaura zvisina kana nebasa rose mukore uno munhu haana basa haana chii. Varungotenderera vazhinji nenzara wako vanhu vari kutenderera pasi rose nero vachitenderera nekutambudzwa nevanhu ivava. Asi unohwa mwana muduku akazvagwa zuro uno achisumuka achirumbidza kuti vamugabe vanga vakanaka iye vamunangagwa vari kutiitira zvinhu zvakanaka isi tichiurawa kunge huku kuno kuSouth Africa uku zvinondirwadza zvisingaiti mhani.
Makadi makadi vashamarari veStudio 7 zita ndinoitwa Baba Shane. Handidi kutaura zita rangu pano nekuti ndinobva kuti vaurayi veZANUPF vakangonzwa zita rako vanokumirira kusvika vadzokera kuZimbabwe. Ndiri muSouth Africa, ndiri muno muKimberley. Ndoda kumbotaura pamusoro penyaya yaMugabe. Zvekutanga ndoda kutaura pamusoro pekushaya kwaMugabe ndichiti tarasikirwa zvikuru nekuti vaMugabe vanga vari gamba uye hakuna anogona zvese kuti tinge tiri patiri nhasi kuda kwomurume arara nhasi. Vamwe vanoti havo afanaka asi murume uyu igamba uye ngativaremekedzei ende zvinhu zvinosiririsa kuti Mnangagwa neshamwari dzake wakabvisa president pachigaro muchisimba ivo variwo vaifota vamugabe kuramba vari pachigaro vachiita mabasa akaipa vakawanda nawo mugabe. Hakuna asingatadze ende hakuna anogona zvese uye tikatarisa zvakaipa chete zvakaitwa nawo mugabe ndione chiri chinhu chakanaka nekuti vamugabe naivo wane zvinhu zvakawanda zvawakaita zvinhu zvakatinakira.
Magadiko magadiko vana mukoma Jonga kandimiri nemhuri yese yeZimbabwe vateveri veStudio 7. MaZimbabwe zingatsvage kuti tite iya inonzi wafa wanaka. Tese tinonyatsozviziva kuti vamugabe ndivo munhu akauraya nyika. Saka pano pokuti nhasi because afa vanhu tautanga kuti iye anga ari right vamugabe vavara right. Munhu wese anonyatsoziva kuti vamugabe ndiwo akauraya Zimbabwe ende anga ari munhu ane utsinyi. So musaita zvokuti wafa wanaka. Zviripo zvokuti chero Mnangagwa akafa nhasi totonzwa mutoti anga akanaka anga akanaka asi muvanhu muchinyatsoziva kuti munhu anga asiri right. So ngatizamei kutaura chokwadi hapana zvokuti afanaka vanhu muchinyatsoziva kuti hapana. Zita rangu inini ndinonzi Ridu ndiri kuno uku Western Cape. Ndatenda zvako.
Kwazoyo shamarari veStudio 7 tukutendea ni news zaka nangata mwoti nituno doktor wa mzoro wa energy mtodi energy mtodi nga asa shora wacha misa chiti anzi wakarambo kuya kudai loko aywa wacha misa vari right nukuti mnangagu asi anga chia dai loko iye ariye shano shuti mtu nga meriri nga tarzewa mkabiwa anga wakatiza aspangu waita wa ilo kuna wacha na wacha nkrai wakatiza hika zekunze tukaitika chia dialog ma president ya kunza saka mna nkabu akuto iti savano akuto shanti savano posa pana dialog la anga chia iye nga tore mainda midi ya chavano ya uzomila pakati uchia dialog pakati pakina wacha misa saka vanuto shora wacha misa hawazi vizho varu kuita nukutu mna nkabu akuto pati savano apana zviri kufamba since ma political parties ose haka kukoroza arimo mdeloku hapana shi wakabida na shu saka ngade zinyika zekunze ziyo zimiri patati tatinja
amaita enyu fata guri asie mazoti la shike bichana kusiri kwe guwa kuna muna matova nwe Zimbabwe chaka iru gari ni munu ose pasina zuzo mpana unga wana denga ntuzi nuta ura jesu zuzo aini
noti kufa kwa Mugabe arigea wazorore mdana Mugabe wa wakura asi chaka itapana Mugabe karita chite kutu chukoro chite chukoro pa chukoro haka tzitisa asi zimeshishishu aa pana pana kana chaka mbecha jine chino uone kwa jine msuo bati kaa uraisa wano kukure hunde kukure hunda kaa uraya rerun kaa uraya ndo ziyo mafoti na chakira bibi tira sana fanana nuaripa wawono nanga wawa sana fanana anasti lulu msango tukutambura niye zewani wawo jimzo angu tatina msango ndataro na peza po
manero wakana kawateri we studio 7 ndetu wa chivani chimbwampeo ee pane na wili hapa inonzi Mugabe ana muna afa anonzi anaka ee muna afa anonzi anaka azo nakachi cho chiri chidoma chiri kubvira moto munyika yese Mugabe haana pano zotombozi akanaka chiro kwabudei Mugabe 2008 vanhu varakarohwa muSouth Africa because of him toti munhu akanaka because afa pano vanhu vakarasirwa nehama dzakawanda dzaisa chingwa patafura kuti vana vapone dzaibhadhara chikoro izvo zvizvi vana havana vana baba havana vabereki because of Mugabe vanhu tiri kuchema izvo zvitoti tinofanira kuti Mugabe anga anga akanaka nokuti afa chazomunaisa chii afa munhu anonaka afa kuita chii chocho muri kutaura muri vanhu vanopona kana kuti muri vanhu vasina kupona munhu anonaka afa munhu ngaadzi akanaka kana achiri kupona munyika onzi munhu akanaka kwete kuti munhu akafa onzi anaka zvinova zvinobatsira izvo izvo zvizvi tiri kupiswa munomwe Mnangagwa aripo kana afa toti anaka anga azonaka chii kana afa paya pa man
inini ndinoitwa Lokati ya Mponga tinonzwa kufara zvakanyanyisa nerufu rwaMugabe tinototi Mwari dai anyatsovatonga pakuru chaipo chaipo anyatsokutongerwa zvakanyanyisa nokuti vakashungurudza hama dzedu vakashungurudza vabereki vedu tinonzwa kufara zvakanyanyisa nokuti Mwari azoita kuda kwake tinodai Mwari zvevachitora zvenamunangarwa nachiwenga wevasara varege kuramba vachitishungurudza nekutishungurudzira vabereki vedu dai tinonzwa kufara tiri kuno kuchopeki kwatiri kuno tinonzwa kufara zvakanyanyisa tira Mugabe vaende dai vamunangagwa nachiwenga vachingoteerawo tionewo kusununguka tidzokewo kunyika kwedu ndochikuru chatotikumbira chiri kuna Mwari china mata kuti Mwari torai munangagwa nachiwenga vateere vamugabe uto akashungurudza vabereki vedu zvakanyanya especially 2008 vakarove vabereki vedu vachituma vanhu kuti varove vabereki vedu vachishungurudza vabereki vedu vachitirwa utsinyi nematisha tingachitidzidzisa pazvikoro akatiza tichishaya kana mufaro pazvikoro chaibva tanga tiri tinonzwa kufara chaizvo navamugabe vafara tinongoti Mwari vatongei zvakanyanyisa muchitora zvichiwenga namunangarwa vatiri tatenda zvavo
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 asi tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Musatuke vamwe uye ma message anyu aite mapfupi. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makurukota ehurumende itsva yemuSudan akatoreswa mhiko nemusi wesvondo ichiva imwe nhano mukubva penyika iyi muutongo hwemauto kuenda kuutongo hwevanhu. Makurukota akatoreswa mhiko anoita gumi nemasere kusanganisa vanhukadzi vana. Kunyangwe hazvo svondo rapfuura, hurumende yeSyria yakati ichambomisa kurwisana nevanopfurikidza mwero. Zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka mudunhu reIdlib kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenyika, uko varwi vanopfurikidza mwero nevanobatsira vanobva kune dzimwe nyika vachida kuramba vachirwisana nemauto eSyria. Zviri kunzi varwi vanobva kune dzimwe nyika ava ndivo vari kuzviringa zvirongwa zvekuwirirana pakati pehurumende nevarwi vanopfurikidza mwero. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova gavhuna wedunhu reSouth Carolina vaMark Sanford nezuro vakazivisa kuti vari kukwikwidzawo kuti vawane mukana wekukwikwidza kuti vave mutungamiri wenyika. VaSanford ndevebato reRepublican Party, bato rimwe chete navaDonald Trump. Vakabvunzwa kuti sei vachida kukwikwidzana navaTrump avo vanofarirwa mubato reRepublican Party. VaSanford vakati vanoda kuti paitwe hurukuro yekuti zvinorevei kuve munhu webato reRepublican Party, vachiti bato iri rarasa gwara. VaSanford vave munhu wechitatu mubato reRepublican Party kukwikwidzana navaTrump. VaSanford avo vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe vanogara vachishora vaTrump vachiti havagodzeri kuve mutungamiri wenyika. Ndimadzongonyedze Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende yazivisa kuti vakembo Mohadi vachatungamirira chikwata chichasimuka nhasi kunotora mutumbi wavaRobert Mugabe kuSingapore. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinonyadzisa kuti vaMugabe vakafira kuzvipatara zvekunze kwenyika, ivo vakatora nyika iine bazi rezveutano rakasimba kupfuura nyika zhinji muAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndokusidai muna mukoma Chris Gande.
Soku isi.